Munyori mukuru wesangano ravana chiremba resenior hospital doctors association Dr. Aaron Musara vanoti zvakakosha kuti vanhu vese vabatane mukurwisa denda recovid-19 kuburikidza nekutevedzera zvinokurudzirwa zvinosanganisira kupfeka mamaski zvakanaka pamwe nekusaenda pakaunganwa nevanhu vakawanda.
Vanhu vanokurudzirwa kuti varambe vachicherechedza zvinhu zvinofanira kuitwa kudzivirira chirwere checovid-19. Maface mask anofanira kuramba achingoshandiswa. Vanhu vakashandisa zvikurusa munzvimbo dzakaita kakuno tuvharikei imomo zvakakosha chaizvo kuti zvidaro. Kwoita masanitaizer aya akaramba ari mudhuze vachigeza maoko avo. Kati izvozvo ndo zvinhu zvichatibatsira izvozvo kuti takatasana nechirwere ichi neunhu hwacho hwachiri kuita tikwanise kugona kukunda.
Vamusara vanotiwo kana zvinokurudzirwa kudzivirira kutapuriranwa kwecovid-19 zvikasatevedzerwa, huwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi hunogona kukwira pazororo rekisimisi, kunyanya sezvo vamwe vanhu vari kubva kunze kwenyika kana kushanyirana.
Katarisa vanhu vari kubva kunze kwenyika vari kuuya zvikusa kubva kuSouth Africa ndo vamwe vanhu vari kuiswa ita positive ivavo. Vanokwanisa kuuya vakachitambidza kuhama dzavo. Chadaro chokwanisa zvakare kuzowanikwa chichizopararira nenzira iyoyo.
Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vaHenry Madzorera vanotiwo zvakakosha zvakanyanya kuti vanhu vadzivirire kusanganisira kunyange vakamborwara nechirwere ichi vachiti COVID-19 iri kuratidza kudzoka zvine simba. Vamadzorera vati vari kukurudzirawo veruzhinji kuti pazororo rekisimusi negoredzva vanhu vambomira zvekufamba-famba uye vagare mudzimba pamwe nekusaenda panounganiwa.
Ngatizive kuti kwakuya mastrain manyowani ecoronavhairasi anga asipo. Saka izvozvo zvinoreva kuti nyange wakamborwara necovid-19 iyoyi unogona kurwara futi nestrain nyowani yaakuuya. Ndinokurudzira vana vezimbabwe kuti musanyanye kufamba. Famba ngatitei kushoma. Mukufamba imomo ndo matosangana necoronavhairasi. Kuungana, michato, marufu nezvimwe zvakadero, ngatiitei zvishoma. Regai vashoma vaende kumuchato, vashoma ngavaende kumafuneral. Vatibatsirewo basa tese tiri kudzimba dzedu. Ngatirambei tichigara mudzimba dzedu, tichiri pakalockdown katinako muZimbabwe.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari nhengo yedare renational assembly Dr. Peter Mataruse vari kukurudzirawo kuti vanhu vapfeke zvekuvhara kumeso nemhino dzavo zvakanaka, vachiti nguva zhinji vanoona vanhu vakavhara muromo chete, vakati izvi zvinokonzera kupararira kwechirwere checovid-19.
Ndinokurudzira vanhu kuti pavanosvika pane vanhu vakawanda pane crowd vaone kuti vaita social distance nekuti vanhu vange vari a meter or two pakati pevanhu two and vapfeke mamask pese pese correct vere zvongovhara muromo. Ndirikuona vanhu mazuva ano vanongovhara pamuromo kana kisa pachirezo. And then kana vakatanga kuita masainzi eflu kana vatongoti ecovid zviri nani kuti vaite self isolate vasapa vamwe flu yacho kuti hatizivi. Iwo mazuva ano murikungonzwa kuti iri kuwedzera, COVID yacho iri kuwedzera.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano nenyaya iyi mumashoko arakabudisa pamusoro pezororo rekisimusi, bazi rezveutano rakati riri kutarisira kukwira kwekupararira kwechirwere checovid-19 nezvimwe zvirwere zvakadai setyphoid, cholera nemalaria. Bazi rezveutano riri kukurudzirawo veruzhinji kuti vacherechedze zvese zvinodzivirira kutapuriranwa kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.